Kubvira muna 1980 kusvika pari zvino zvimbambaira zvauraya vanhu vanodarika churu nemazana mashanu pamwe nekuwadza vanhu vanodarika zviuru zviviri munyika mune mhuri dzingangosvika miriyoni dziri kushungurudzika mushure mokunge hama dzavo dzafa kana kushungurudzwa nezvimbambaira mashoko aya ataurwa nemumwe mukuru wekambani iri kutungamira kubviswa kwezvimbambaira munyika vamukululu Ncube apo vange vari kuudza komiti yedare resenate inoona nezverunyararo matanho ari kutorwa nehurumende mukubvisa zvimbambaira munyika vanwuve avo vanotungamira kambani yezimbabwe mines action center kana kuti zimac vati zvimbambaira zvakadyarwa mumiganhu yezimbabwe nezambia mozambique nesouth africa vatiwo izvi zvave kutotadzisa vanhu kurima kunzvimbo dzakaita semukumbura kumashonaland central nemumatunhu ekumanikaland act 1
cotton farming in this area is sort of prohibited by these mines not completely, no quality assurance done. I have seen people who have recycled in mine areas. And if you go there, they will tell you,
Vanwe vatiwo zvimbambaira izvi zviri kukanganisa mabasa eupfumi munyika vakapa semuenzaniso wekuti zvimbambaira zviri kuloveld kunzvimbo dzakaita sanasango necrooks corner zvave kukanganisa kushanyirwa kwenzvimbo yemhuka yegona rejou national park
the great Limpopo Transfrontier park joining three national parks the Kruger park from south africa the gona rejou in zimbabwe and the Limpopo national parks from mozambique both south africa and mozambique they enjoy freedom of movement on the on our side the area is mined
Vamwe vati kunyange hazvo Zimbabwe yakatanga kubvisa zvimbambaira muna 1984 basa iri rakaoma zvikuru uye rinoda mari yakawanda vati basa iri raitsigirwa nenyika dzakaita sana United States, Germany nedzimwe rakambomira muna 2000 apo nyika idzi dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi vati zvakakosha kuti nyika dzinopa rubatsiro dzirambe dzichitsigira Zimbabwe kubvisa zvimbambaira sezvo hurumende isingakwanisi kuita basa iri yega vamwe vati zvinofadza kuti pava nemamwe masangano anopa rubatsiro ave kushanda nekamba yavo mukubvisa zvimbambaira asi vakati panodiwa mari yakawanda chose sezvo pachine zviuru nezviuru zvezvimbambaira zvakadyarwa munzvimbo dzakawanda munyika masangano aya anosanganisira Halo Trust neInternational Committee of the Red Cross vatiwo kunyange hazvo zvimbambaira izvi zvakadyarwa kare zvizhinji zvacho hazvisati zvaputika uye zvinoramba zviine ukasha kwenguva inodarika makore makumi mana nzvimbo yevictoria falls ndiyo chete yakabviswa zvimbambaira chete panzvimbo nhanhatu dzine zvimbambaira munyika uye kumwe basa richiri kuenderera mberi uye vamwe vati havana ruzivo rwokuti basa iri richapera rini zvinotarisirwa kuti pasi rese rinenge risina zvimbambaira mugore ra2025 pasi pechibvumirano chokubviswa kwezvimbambaira cheottawa convention nyika dzepasi rese dzakatokumbira zimbabwe kuti iongorore kuti munyika mune zvimbambaira zvingani uye pangadiwe mari kuti zvibviswe izvi zvinotarisirwa kubatsira nyika kutsvaga rubatsiro rwokubvisa zvimbambaira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera